Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zviita 7, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zizininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi iri kucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti kana kuti National Tree Planting Day. Bazi rezvemamiriro ekunze rozivisa veruzhinji kuti vangwarire kupisa kwakanyanya kwemazuva mashoma anotevera. Varimi vakawanda vanoti havasi kufara nemari inoita 22.9 billion zig iyo iri kurongwa kupiwa bazi rezvekurima mubhajeti regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi iri kucherechedza kwemiti kana kuti National Tree Planting Day pasi pedingindira rekukurudzira kuvandudzwa kweupenyu hweveruzhinji nekuchengetedza masango nemiti. Sangano reForestry Commission rinoti riri kutarisira kudyara miti mamiriyoni makumi maviri nemashanu mugore rino. Vamiririri vemasangano akasiyana-siyana vaungana munzvimbo dzakasiyana-siyanawo vachipemberera zuva iri vachisima miti mumatunhu ose enyika. Mhando yemiti yemuno muZimbabwe inosarudzwa gore rega-rega kuti kuve nemuti wegore. Muti wegore rino unonzi mukashu kana kuti mudzurungu, Rauvolfia kafra. Mbemberero dzegore rino dzaitirwa kuChirumanzu mudunhu reMidlands dzichitsigirwa nekambani yeDinson Iron and Steel Company. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webazi reForestry Commission muzvare Violet Makoto kuti tinzwe zvizhinji.
Gore rino chiitiko chedu cheNational Tree Planting Day tichange tiri kudunhu reMidlands tiri kuChirumanzu tichikotsverwa neinonzi Dinson Iron and Steel Company. Takatarisana nedingindira redu rekudyarwa kwemiti riri kuti Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods.
Dingindira iri ndirozve ramakati paka gore rakapera iri. Zviri kufamba sei?
Iri dingindira ratiri kumhanya naro kwemakore mashanu. Takatanga kumhanya naro kubva 2021 richapera mula 2025. Asi taona kuti makore matatu anopfuura apfuura tanga tichifamba nedingindira iri. Asi chiitiko chedu cheNational Tree Planting Day tanga tiri kuchiita tiri kunzvimbo dzatati nyanyotaura nyaya dzekuti miti nemasango dzakakoshera chii pakuti pararamo, zviri kuenderana nepanoti livelihoods padingindira redu. Asi tanga tiri kunyanyotarisa kuti restoration iyi inobata zviitiko zvakasiyana-siyana zviri munyika.
Saka chasiyana chii gore rino?
Patiri kuenda kuita National Tree Planting yedu gore rino mining company, ende tinobvumirana tese kuti mining ndeimwe yemabasa ari kuitwa munyika ari kucontributa kunyaya dzekuparadzwa kwemiti nemasango. Saka pagore rino nechiitiko ichochi tinoda kuchishandisa sekupa chitsvambe kune vese vari mumabasa emining kuti nyangwe tawana pundutso kubvira mumining iyoyo, asiwo tine responsibility yekudzoreredza miti nemasango patinenge tapedza mabasa edu yatoti rehabilitation iya, kuti masango edu adzokeredze panzvimbo.
Ndoda kukuyeuchidzai kuti gore rakapera makati maive netarisiro yekudyara miti mamiriyoni makumi maviri nemashanu 25 million. Tave papi?
Ndizo zvocha izvo Evans takatarisa makore mashanu andataura nezvayo tanga chipana na chitsvamba chekuti tidyare miti inoita 25 million pamwaka wega wega. Gore rapfuura taive ne target iyo ye 25 million asi tobvumirana tese senyika uye tisi tega takasangana nedambudziko remwaka wakaita mupfupi pfupi wekunaya kwemvura. Pa target yedu ye 25 million takazongokwanisa kudyara miti yaiti svike kuna 22 million.
Chisira iwo vateereri kurudziro yenyu nhasi.
Kurudziro yatinongoramba tinayo ndeyekuti ngatitore mukana wekudyara miti mwaka uchangotanga kuitira kuti nyangwe mwaka wedu ukazoita mupfupi asi miti yedu inenge yabata kudhara. Tiri kufara zvikuru nekuti takatasa zvirongwa zvekudyara miti mumaprovinces akasiyana siyana zvakatotangisa nechekare. Saka ngatitobatai basa seZimbabwe panaya mvura pe se totopinda patiri kupinda muminda tichipindawo zvekumiti tichidyara miti yedu zvichifamba takadaro.
Avo vange vari mutauriri webazi reForestry Commission Muzvare Violet Makoto vachitaura vari parunare kwaChirumanzu. Nore shamwari yemwanasikana rinoti ratambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare wekupa vanasikana vari pasi pemakore gumi nemasere vanenge vambunyikidzwa pabonde sarudzo yekuti vabvise pamuviri pavanobata nenzira idzi kana kumwe kumanikidzirwa. Sangano iri rinoti shuviro yaro ndeyekuti chero mwanasikana wese anobata pamuviri nenzira yaasingadi anofanirwa kupiwa mvumo imwe cheteyo kana asati ava kuda kuva mubereki. Bazi rezvemamiriro ekunze Meteorological Service Department razivisa veruzhinji kuti vangwarire zuva rakanyanya mazuva mashoma anotevera kuitira kuti vasakanganiswe nekupisa kwakanyanya kwenguva yakareba. Bazi rinoti chero hazvo kusina tarisiro yezuva rakawandisa nzvimbo dzakaita seBait Bridge, Chiredzi, Lupane neBinga dzichange dzichipisa kusvika ku40 degrees Celsius kana kudarika zvishoma. Veruzhinji vanokurudzirwa kugara mudzimba kana mumumvuri uyewo kunwa mvura yakawanda kuitira kuti vasaomerwe munguva iyi. Ngatinzwei nyanzvi yezvemamiriro ekunze vachishanda mubazi reMeteorological Service Department vababa Maketa vachitsanangura.
Kutanga tinoda kuchenjedza veruzhinji reZimbabwe pamusoro pemashoko ari kutenderera mudande mutande anotiwo kuchapisa kwemazuva gumi anotevera uye matemperatures anotarisirwa nyika yose anosvika ku42 kana ku45 degrees Celsius. Ruzhinji reZimbabwe awa mashoko ndeemanyepo uye haana kubva kwatiri. Tinotarisira kuti kuchava hongu nezuva asi zuva iri harina kunyanya zvikuru munyika munzvimbo dzakakwirira munyika yedu ine Zimbabwe dziri pakati dzinotarisira maprovinces akaita seMashonaland ose Midlands pamwe chete neMatabeleland North uye nezvimwe zvidimbo zveMatabeleland South uye Masengo. Nzvimbo idzi dzinotarisirwa kuti dzive nematemperatures ari pakati pe32 kusvika ku36 degrees Celsius. Asi kunzvimbo dzakaderera dziri kumusoro kwenyika nedziri kuzasi dzinoti kuZambezi Valley pamwe chete nekuSavi Valley uye kuLimpopo Valley, idzi nzvimbo dzagara dzinopisa nguva yose, matemperatures adzo agara anotambira kuma39 achisvika kuma41 degrees Celsius. Nokudaro panguva ino yatiri kutarira, tinotarisa kuti nzvimbo idzo dzinge dzine kupisa kwakakwirirei kuti matemperatures azo angasvikawo zvakare kunana39 kusvikira ku41 degrees Celsius. Musi wesvondo kuchava nemakore uye nemhepo inotonhorera ichabva kunzvimbo dzekuIndian Ocean. Mhepo iyi ichakonzera kuti matemperatures edu aderere uye ichasanganazve nemwe mhepo inobva kumusoro kuti pagoita mvura shoma ichanaya. Mvura iyi inogoda kupisa kunga kuriko inotarisirwa kuti inge iine mheni pamwe chete nemupande uye kune dzimwe nzvimbo inogona kuva nemhepo huru inogona kuparadza zvunhu.
Avo vange vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze vachishanda mubazi reMeteorological Service Department vababa Maketa mumashoko avatumira kuStudio 7 neWhatsApp. Varimi vakawanda vanoti havasi kufara nemari inoita 22.9 billion zig iyo iri kurongwa kupiwa bazi rezvekurima mubhajeti regore rinouya. Ndoo kana mari iyi yatambirwa neparamende. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vakataura nestudio 7 vanoti mari iri kuda kupiwa bazi rezvekurima ishoma zvikuru pachitariswa kuti nyika iri kubva munzara nekuda kwemvura shoma yakanaya mwaka wekurima vachiti panodiwa mari yakawanda kuitira kuti nyika ive negoo guru kana munyika mukawana mvura inokodzera. Mumwe murimi ane maonero aya ndiva Mishek Muzondo vanorima vari kuBanget.
Mari yuko chukwa di ishoma it will not be accessed ni vanhu vakawanda considering the price of input kurudina.
Mumwe murimi wekuBindura mudunhu reMashonaland Central vachinarwo kasamba vanoti mari iyi ishoma sezvo iri kusikutanga kushanda kubhadhara varimi vasati vawana mari dzavo dzezvirimwa zvavakaendesa kuGrain Marketing Board neCotco. Vakasamba vanoti contract farming yakanaka chete kana paine chibvumirano chakanyoreranwa pasi zvikuru kubazi rezvekurima sezvo vakawanda vachizobviswa pamunda kana zvirimwa zvave pedyo nekukohwewa.
You do a police in this affidavit and I will monitor that ministry agreement. But ministry agreement do it recommended.
Mukuru Elme Sangano, Romila Varimi, Zimbabwe Farmers Union, Rapo Zakaria, Valojino Fanel Wakutanga, kugadziriswa upfumi wenyika. Kuitira kuti mari yemunyika itange kushanda zvimwe zvose zvozotevera. VaZakaria vanoti kunyange bazi rezvekurima rikapiwa mari yakawanda asi iri mari isina kusimba hapana chinobuda. Panyaya yekurima pasi pecontract farming VaZakaria vanoti zvinoshanda kana paine mitemo inotsigira mhando yekurima iyi. VaZakaria vanoti kana pasina mitemo zvinoita sezviri kuitika kufodya zvekuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti 95% yefodya iri kuenda kunze kwenyika inova makirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 296 million kgs. Gurukota rezvekurima Dr. Enchias Masuka vanoti mari yavari kuvimbiswa kupiwa pabhajeti regore rinouya ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari yavakapiwa gore rakapera.
We expect also the budget to avail sufficient resources to enable the ministry to fully discharge of it.
Tinotarisira kuti mari yakataurwa pabudget ichauya kuti tikwanise kuita zvatinotarisirwa kuita sebazi rezvekurima kunyangwe mari yakataurwa iri shoma zvayo.
VaMasuka vanoti hurumende iri kutadza kuwanisa bazi ravo mari yakabvumiranwa muzvibvumirano zvakaitwa kuAbuja nekumaPuto zvinosungira dzihurumende kuti dzipe mapazi ekurima mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% yebudget rose.
Our expectation therefore is that the legislature will appropriate sufficient funds.
Asi mari iyi shoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemari yakatarwa pachibvumirano cheAbuja nemaPuto Declaration.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaisa chikumbiro kuparamende mwedzi wapera chekuti vapiwe mvumo yekushandisa mari inoita 283 billion zig mugore ra2025 kusanganisira 22.9 billion zig ichaenda kubazi rezvekurima. Paramende inotarisirwa kuzeya bhajeti rakaturwa navaNcube uye kana yaritambira ndiyo mari ichapiwa mapazi ose ehurumende. Izvi zvinofanirwa kuitwa gore rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nonurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Women's Bureau. tichange tiri kutaura navo pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzivirira nyaya yehuwandu hwemirizhonga. Nyanya mirizhonga yakanangana kumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita pari zvino munyaya yekurwisa nyaya yemirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana.
Panguva yatiri kucherechedza sitisini dzeizi tiine urongwa hwakawanda wekuraise awareness kana kuti wekutiti tiudziri zhinji maringe nezvakaitira mirizhonga. Zvirongwa zvatakatanga kuita takatanga shedo rakapfuura, takatanga nekumachi yakaitwa kuBulawayo apo paivhurwa One Stop Center Pampilo Hospital. Zuva ranhasi chairo tichanga tichiri pamwe chete nemashambadzo tichicherechedza wedzei tiri mumusha wehopli. Mazuva mamwe maviri atipfuure taicherechedza tiri munzvimbo yegokeni kwani tichireza awareness dzidzisa ruzhinji chakaitira mirizhonga mumhuri uyezve chatinogona kuita kuti tisakwanisa kusvika mukuzorovana.
Zvii zvamuri kuona kunge zviri kunyanyowanikwa zvichikonzeresa kuti pave nemirizhonga nyanya madzimai nevanasikana vachimhirizhongwa?
Chinonyanya kukonzeresa mirizhonga semaonero atinoita muongororo netsvakiridzo, chekutanga kushaya chaita nekuti pamba pakashaika zvokudya mukutaurirana umwe vanhu vanopedzisira vakudzirana mazwi kana kuudzana mazwi anorwadza zvekuti mumwe anokwana kuchanga kurova munhu. Uyezve vamwe vanozoroodza vana senzira yekuwana chikafu kune mhuri dzavanenge vaona kunge dziri nani kana kuti vana nemusikanzwa vanopedzisira vapinda vega mumwe vanhu vachiri vadiki senzira yekupokera kuwana chekudya kunzvimbo dzati mhuri dzavanenge vachiona kuti dziri nani. Uyezve tikanzwisisana chaiko pakati pemadzimai nevanhurume vavo. Kazhinji vamwe vanhu vanenge vakadanana asi rudo rwachida runoita ruchizopera zvekuti kugarisana kunotanga kune chimwe chimwe chiiyo. Zvino tiri kunyanya kubuda sehodheri yemhirizhonga kusafoni mbozhanhare dzatakushandisa mazuva ano. Vanhu vakawanda vari kuita gumbembagubo panze vachishandisa midziyo iyoyi. Uyezve mamwe magurupu aakufoma imomo ari kutumirwa zvimwe zvekuti zvinogona kutsamisa mumwe wako akasangana nazvo mufoni yako.
Semaonero enyu, zvirongwa zvakadai zvakakosha sei panguva iyo ino?
Zvirongwa zvekudzidzisa ruzhinji pamusoro pekuderedzwa kwemhirizhonga zvakakosha nekuti tikashanda nemadzimai nevanhu rume pamwe chete tinokwanisa kuti tione matambudziko ari kukonzeresa dambudziko iri uye kuti tiuyewozve nenzira dzatingashandisa kuderedza mhirizhonga sekuti vanogona kutsvaga kanseri kumaoganaizeshen dzakaita sana Zimbabwe Health Bureau kana kune vamwe vakaita sana Musasa. Kana waona kuti panapa chaakuda kutirovana unogona kukotera nemashelta nekuti panewo paZimbabwe Health Bureau tinenge tine griping center. Kana varova kumba kusingarariki tinogona kuchengeta mazuva chezvekuendesa kune vane mashoisa vakaita sana Musasa muchigadziriswa kuti musanze kugadziri kugarisana zvakanaka semudzimai nemurume.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kushanda neZimbabwe Women's Bureau vanoiwana sendiside panumber 43 of Chiremba Road. Uyezve tinowanika munzvimbo yeBulawayo mudhorobha panumber 27 Robert Mugabe nemaofisi munzvimbo yemutoko neGokwe and Gwanda. Tinokwanisa kuwanika pamasenta ese eGokwe neGwanda. Tinomukangotsvaga tinoda kuona Zimbabwe Women's Bureau munotoga matongo unongedzerwa kuta.
Sangano renyu iri rinoshanda munharaunda dzipi nedzipi?
Zimbabwe Women's Bureau rinoshanda mumadhishiti 5 muZimbabwe. Kune nzvimbo chinzi tinoshanda kuburikidza nemavolontia edu ari mumaruva imomo ndiwo anenge achitibatsira basa pagiraundi but tine maofisi okunoBulawayo nekuHarare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvinotenda Marvelous kozvino tinoenda kuchirongwa upenyu hwedu our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 nemurayiridzi akaremara vari nhengo yesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRonald Hondongwa. Avo vakapedza mazuva anodarika zana nemakumi matanhatu vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga.
Mitirongo zvanga zvisina kumira zvakanaka maringe nezvekudya haasikafiri mitirongo takationei pamwe kuda zviri kukonzerwa nemamiriro ekunze here amene asi haasikafiri mukati haasi kuitambirika zvakanaka kuutano hwavanhu inini semunhu anorarama ndine hurema makondishenzi emaprizenzi edu muzimbabwe haasati aadjasta kusvika pakugona kutambira maprizenzi anenge ane madisabilities. Saka ndeine challenge yandaisangana nayo yakakurisa chaizvo mitongo iyoyo.
Apa munorevei munganyatsotsanangura here zvii zvikwanisiro zvisimo mumajeru?
Takatarisana neni maprizenzi edu asiri acommodative. Inini ndinotamba neartificial limb. Saka maprizenzi edu anowanika aine mastep kuenda kumaflos ekudenga. Matoilet acho chaivo arimo haasi accessible kuvanhu vane madisabilities. Then kana tapinda mutero chaivo chaivo hamutorina kana mablanketi hatingataori zvemabhezi yeyaluxury. Mablanketi chaivo yekuti upfudze chaiko mutirongo munenge mutiserina. Mararire anoita vanhu mafloors acho haana kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirara nakaita mutoro uku makumbo uku umwe mutoro uku makumbo munakakutesana yotopita runway zvinopikapiti kana mukaona chinyero chacho.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zviitwe kuti upenyu hwevasungwa vanenge vakaremara huitewo zviri nani kwete kuita sekuti vanenge vakupika jeri kaviri?
Chikuru chikumbiro kuhurumende yezimbabwe kuti kana dai zvaigoneka vatigadzirirewo mastep of the art prisons zvatinoona kunyange mumamuzizi unoona kuti kune dzimwe nyika kwava nemaprizenzi akanaka chaizvo chaizvo. Zvinorwadza zvekuti prisoner has to go 3 stages kuenda kudenga uko apa unenge usingakwanisi kufamba unoendapo watova bhedhini kune vamwe vasungwa iwakazvitengerwawo nenyaya yako. Saka chikumbiro changu kuhurumende yezimbabwe ndechekuti kana vaine urongwa hwekusungawo vanhu vakaremara sezvavanoita ngavatigadzirawo nzvimbo inogona kuti vanhu ivavo vawane kugarawo zvakanaka navamwe vasungwa mumatirongo imomo.
Kwainge kuine vamwe vakaremara here panguva yamanga muri muusungwa esei?
Ya ndikati pagurupu redu hangu ini ndega ndandine chalenji yakanyanya nemunin'ina wangu chikomborero dzeresi mari asi yaikwanisa haive kuti anenge achinonoka pakuita zvinhu zvake asi achitamba. Then kwozoitawo vamwe vanenge vane machalenjes ekuti kuti anondotamba akaberekwa vongu taisangana navo variko vamwani vakadaro asi vari vashoma zvavo.
Manga muri kujeri rekupi apa kuchikurubhuku?
Yanga ndiri paHarare imandi prison.
Ko uwandu hwevanhu varipo hwakakura sei tichitarisirawo zvinenge zvichitarisirwa pamutemo? Hwakawanda sei?
Shinzi hwamafunwa funwa anetitoro rimwe chete repaHarare prison kuvakwa kwawo hatigadzirwa rinoakomodhita vanhu vangaita 35 to 40 kana radharisa. Asi mukazotarisa kuti mamwe mazuva taitorara mutero 1 tiri iyo 120 kana on average day petiri kuma75-80 zvinova zvinopika tiki. Uwandu hweparare remandi prison haugone kutaranguruka zvinopika tiki. Majeri anotaridza kuti akatakura vanhu vanopfurikidza mwero pane zvaanotarisirwa kuti asitakure.
Mataurawo nyaya yechikafu, mungatiudza kuti maipiwa chikafu chakaita sei?
Chikafu kana usitorina wako kunze anokuunzira chikafu. Chikafu chatinosangana nacho chatinotumisa dhora kutongoka hachina kumira zvakanaka. Chikafu chinongosanganiswa mvura kana uri muriwo wemvura nekabheji racho kana nespinachi yacho kana nemavheji anenge awanika musi iwoyo. Musina kana sauti zvekuti unoshoya kuti chikafu here chekuti munhu adye. Mafuta patakasvikawo isisi ndobva takamboita kuti macomplains angava kuitwa kunyunyurudzwa kuiswa. Womuonawo kuti zvimafuta zvazoiswa paunopiwa inonzi rechoni yacho mune muine kana mashizha maviri kana matatu then the rest ikapu yemvura inenge yadirwa imomo wotozvidzidya. Apa sadza racho isadza rinenge risina kusimba zvakanaka rinenge risina kunyatsonzira pakubikwa zvekuti unopedzera kutaurika problemu yemudumu. Saka kazhinji takatozopedzera takuona kuti chikafu chinogona kuti kuvadza sezvo tisina kudzorerana nacho.
Saka maikwanisa kuonawo here rubatsiro rwevamwe vaiuyawo nechikafu kubva kunze?
Ya ipapo ndinotenda Mwari nokuda kwekuti vanozoita nevavaneza vakaita zvikurusa zvaiita kuti vanga vari mukati tibatsirikane. Saka chikafu chaiuyawo chichiwanawo chekudya chinenge chiri nani zvekuti aite tinzira futi nekuda kwemwoyo yakanaka kunenge nakuti kuti ngatitidyai nevamwe vedu vatinawo matele prisoners iwawo sekuti vanhu vanodzidzirwa kurarama zviri nani zvinova zviri kukundikana nemaprisons vedu kuti achengete vasunga garavane zvakanaka.
Manzwa hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 nava Ronald Hondongwa muchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Apo vakawanda munyika vari kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwa kushandisa mabasa avo mukubatsira kurwisa mhirizhonga iri kuitika mudzimba. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wechidzimai anotungamira Zimbabwe Female Arts Practitioners Platform, sangano runorora kodzero dzevatambi vechidzimai, Muzvare Angeline Dimingo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoramba richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mune zvemitambo, kunyangwe madzimai ave kukwanisawo kuwana mikana yekutungamira zvirongwa zvemitambo zvaimbowanzoitwa nevanhurume.
Vavariro yedu ndeyekuti madzimai vawaniswe mikana yakaenzana nevanhurume muarts industry. Tichitarisa mufilm industry tinotenda kuti pane madevelopments avapo, madzimai mazhinji vavakukwanisa kuva madirector, vavakupindawo semaproducers.
Asi murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwache Bwititi vanoti kuburukidza nekurudziro yekuenzaniswa kwemikana munyaya dzezvemitambo zvinofadza kuti mabasa mazhinji aimbozivikanwa achiitwa nevanhurume sekubikwa kwemitambo nekupepetwa ave kuitwawo nemadzimai.
We have seen a number of vakadzi vachitora ma leading positions, kuproducer, kudirector, kuita camera. So I can safely say vakadzi vari kutora ma leading positions.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano Remain for Equality vachaka ruzvidzo vanoti madzimai anoita zvemitambo anosanganawo nemhirizhonga dzakasiyana siyana asi havakwanise kumhangara nekuda kwekuti vanenge vachityishidzirwa pamwe nekushayiswa mikana nevanhurume sezvo vari ivo vakawanda vanotungamira zvirongwa muchikamu chezvemitambo.
Kubva makare kare vanhurume ndo vainge vachipiwa mukana kana kuti chiremerera kana chidano chepamusoro kudarika madzimai. Iyo itori nhau yekutanga. Nhau yechipiri ndeyekuti nekuda kwemabasa avo aya, vamwe vanhurume vanoona sekunge madzimai aya anenge achizvishambadza sevanhu vaya vanotengesa miviri yavo. Izvo kwete, hapana kuzvishambadza, asi kuti ndizvo zvipfeko zvebasa. Hapana munhu paanga ashande mubucha akapfeka zvipfeko zvemunhu anotuhwina.
Mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekenia Chifamba vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanoita zvemitambo vagare vachibika mitambo inokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume pamwe nekurwisa mhirizhonga yemudzimba.
Tinofanira zvakare kuita hurukuro dzinoita kuti tisambunyikidze madzimai nevasikana tisingasiyewo vagadziri vemitemo. Saka mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa.
Asi vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvakakosha kuti mitambo yakawanda itarise nyaya dzemhirizhonga yemudzimba. Vanotiwo vane chivimbo chekuti waro wakaparurwa mwedzi wapera neNational Arts Council of Zimbabwe weNational Film Strategy uchabatsira zvikuru mukugadzirwa kwemitambo iyi senzira yekubatsira kurwisa mhirizhonga yemudzimba. Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti vari kufara zvikuru kuti hurumende iri kusimudzira mabasa ezvemitambo. Izvo zvichaita kuti pagadzirwe mitambo yakawanda inokurudzira budiriro yenyika, vakati munhu wese anofanirwa kuwaniswa mikana pasina rusarura.
Tiri kufara chaizvo nekuti mutungamiriri wenyika nehurumende yedu yeZimbabwe yatsigira mabasa ari kuitwa maartists aya kana kuti mafilmmakers vari kugadzira iwo mabasa epachivhitivhiti.
Kucherechedzwa kweSixteen Days of Activism Against Gender Violence kwakaparurwa muna 1991 pagungano rekutanga reWomen's Global Leadership Institute nesangano reCenter for Women's Global Leadership paRutgers University mudunhu reNew Jersey kuAmerica.
Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azinyinga, ndiri muWashington DC. Nditi murare zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.